Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 18 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti Zimbabwe iri kusvibisa zita rayo nekungosunga-sunga zvenhando vemapato anopikisa. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nekuCanada zviri kuronga kuratidzira kukuru kuUnited Nations kuNew York nemusi wemigovera. Sangano reHarare Residents Trust rinoti richaramba rakatarisa makanzura matsva kuti asaita zvaiitwa nemakanzura achangobuda mukanzuro yeHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti Zimbabwe iri kusvibisa zita rayo nekusunga-sunga vanhu zvenhando ichivaregedza vawanikwa vasina mhosva yavapara. Izvi zvinotevera kusungwa kwevakuru vebato rinopikisa reTCCC vanosanganisira nhengo yeparamende inomirira Sunningdale, muzvare Maureen Kademaonga, mutevedzeri wemutauriri weTCCC vaGift Ostalos Siziva, mutevedzeri wameya veHarare, muzvare Kudzaika Dzombe nevamwe. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti zviri kuitwa izvi hazvina zvazvinounza kunyika kunze kwokusvibisa zita renyika panguva iyo Zimbabwe yanga ichifanirwa kuratidza kuti inosimudzira nokuchengetedza kodzero dzevanhu.
Kodzero dzevanhu especially dzemaactivist anopikisa hurumende dzikuramba zvichikorwa zvinhu zvati kuona kuti zvinhu zvisingashamisi tichitarisawo kuti hurumende iripo inokoshesa sei yatingati constitution. Tinoona kuti iko zvino pane vanhu especially mapoliticians ari kusungwa achipomerwa mhosva, dzimwe dziri kuenda kumatare dzimhosva dzichionekwa dzisina musoro. Saka izvi zvinhu zvatogara tichiona panguva yese yapfuura yekuti vanhu vanopikisa vanowanzokupomerwa mhosva dzatinoti pachirungu frivolous, kuti vasa fokase oni basa ravo remuparamende kana kuti pangoitawo matanho yekuti ivo vagare vari atingati occupied kumatare vasingakwanisi kuva vachiseva maconstituency akava electa pamaelections.
So kuona kwenyu izvi zvingabatsira ani uyezve nenzira ipi?
Izvi hapana wazvinobatsira. Chiri kutoitika ndechekuti hurumende iri kusvibisa zita rayo kunyaya dzemahuman rights idzi. Iko zvino nangwa hazvo maelections achinzi haana kubuda zvakanaka, akabirirwa kana kuti pane zvinhu zvakawanda zvisina kunyatsa kubata zvakanaka. Umwe munhu anofungidzira kuti hurumende iyi zvainofanirwa ichiita kuzama kuda kuzvichenesawo ichibatawo nyaya dzekodzero dzevanhu zvakanaka, but izvi zviri kuitika izvi hapana wazvinobatsira. Zviri kutokanganisa zita rehurumende ende uyezve zviri kutokanganisa zvekare vanhu vakavhotera atingati maMPs avo kana kuti mamembers avo vakati vaende kuparamendi vanofanira vakatotanga kuvashandira maparamendi muparamendi vakuonekwa vachidefenda nyaya dzisina mature kumatare dzimhosva.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica neCanada zvinoti zviri kuronga kuratidzira zvine mutsindo kuUnited Nations muNew York nemusi wemugovera. Umwe wevari kuronga kuratidzira uku, David Siampondo, anoti chinangwa chekuratidzira uku ndechekubudisa pachena kuti sarudzo dzakaitwa muZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muNorth America zvinosanganisira USA neCanada nevamwe vanenge vachiona zvakakodzera vari kunyika dzakasiyana siyana vanokwanisa vari kukokwa zvekare kuti vauye kudemonstration kana kuti kuratidzira kuruda kuitwa kuNew York musi wa23 September.
Kuratidzira uku kwakanangana nei?
Kuratidzira uku kwakanangana nekusafambiswa zvakanaka kwakaitwa sarudzo kuZimbabwe. Tinoona kuti nyika dzakasiyana siyana uye maobserver missions kana kuti vakaenda kunoongorora sarudzo idzi vakaturawo zvekare mareports kana kuti magwaro avo airatidza kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Saka sezvezvarwa zveZimbabwe tirikuda kunonoratidzira kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly unoitwa mwaka nemwaka kuNew York. So kuratidzira kwedu kwakanangana nekutsutsuma maererano nehurumende yemusengabere yave kuZimbabwe.
Munoona sokuti kuratidzira uku kune zvakunounza here vasiyamupondo?
Hongu, kune zvakunounza. Kunounza kuti vamwe vaya vanga vasiri kunyatsotarisisa uye kucherechedza kuti chii chiri kunyanya kuitika kuZimbabwe vanobva vawanawo chidokwa-dokwa chekuda kuti vaongorore kuti chii chiri kuitika ende kana vazoonawo ndipo mumwe kwatinozowanawo vane mumwe vana chipangamazano vanokwanisa kuita ivo mutongi gava pamhaka iripo pakuti maelections kana kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. So ndiyo inonzi yapa chirungu diplomatic pressure inenge ichiitwa kuti vari munzvimbo dzakasiyana siyana uye vane kuremekedzwa kwakasiyana siyana vawanikewo vachiisa pfungwa dzavo nokubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvekutambura zviri kuda kuti painge paine sarudzo iri pajekerere uye inofadza munhu wose.
So kuziva kwenyu kusvika pari zvino pane mamwe masangano here aratidzawo kuti vangada kuuya kuzobatsira zvizvarwa zveZimbabwe nekuratidzira uku?
Hongu, pari zvino tine masangano akasiyana siyana atiri kutaura nawo uye vamwe vari kuratidza kuti vachange variko. Tine masangano akaita seconcerned citizens forum inenge iriko. Tinewo zvekare vanoitawo zvokunamata kunamatira nyika novo ruzhinji vanoitwa ivo pamabvi vanenge variko zvekare.
Kuratidzira uku kuchaitwa rini uye nguvai uye vanhu vachisangana papi?
Kuratidzira uku kuchaitwa nemusi wemugovera Saturday musi wa23 September nenguva dza10 o'clock. So tiri kunonosangana United Nations inenge yakatarisi kunobvumidzwa kuti tinge tichiratidzira tiri. So kana vasvika vanhu vanotopaona kuti oright, idzi ndo nzvimbo dzacho dzinomira vanhu vanenge vachiratidza. So nzvimbo yacho hairasi zvayo, inenge iri opposite the United Nations General Assembly maofficis acho.
Zvizvarwa zveZimbabwe kana kuti vamwe vanenge vachida kuuyawo kuzobatsira kuratidzira uku vanga kubatai sei?
Vari kuda kuenda vanokwanisa kundibata panhamba dzangu dzinoiti 701-580-7488 uye tine maflyers atiri kutenderedza anenge aine nhamba idzodzo uye namadates uye nenzvimbo yatinononosanganirana kuNew York kuti tinenge tiri papi.
Umwe wevari kuronga kuratidzira kuchaitwa kuUnited Nations nemusi wemugovera vaDavid Siyamupondo vari parunhare neStudio 7. Tichienda pamhepo, sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Busango vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Sangano reHarare Residence Trust rinoti riri kutarisisa zvose zviri kuita nemakamdura matsva kuti aite basa ravo nenzira yakanakira vagari veHarare. Mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba vanoti makamdura akanga aripo aiva asingaiti basa zvakanaka, vachiti sangano ravo rinoda kudzivirira makamdura matsva awa kuti vasagara vamboita zvaiitwa nevakabudiswa mukanzuro yeHarare mwedzi wapera.
Kanzuro inofanirwa kuti marara haawanikwe akangonyangarika mumigwagwa munzvimbo dzaka dzinofambira wanhu zvakafanana nepamashops dzakafanana nenzvimbo dzakasiiwa dziya dziya dzinonzi marecreational centers. Makazara marara. Isu tiri kuda kutarisira kuona kuti marara agadziriswa, atakurwa, uye kuti zvinhu zvakaita se-billing system. Billing system haifaniri kugara tisina. Pari zvino vanhu vazhinji vanoita zvekufungidzira kuti ndobhadhara mari kukanzuro, ngekuti hapana chinhu chinobatika chatingati billing system inobatsira kuti wagare wakwanise kuzivawo zviri kuitika mukanzuro. Kanzuro iri kutokwanisa kuiti mukanzuro muri kuitika huori unoita kuti mari zhinji igobiwe nekuti hawana billing system yakakwana.
Vashumba, zvamakaona mukadzidza kubva kukanzuro yakapfuura zvamusingade kuona zvichiitwa nekanzuro itsva iyi ndezvipi?
Kana tichitarisa zvinhu zvakaitika mukanzuro yadarika, tinoona kuti mhirizhonga dzaigara dzichiitika pakati pekanzuro, makanselers, maofficials neministry yelocal government zvinofanirwa kugurwa, zvinofanirwa kupera, ngekuti wagari vakasarudza vanhu, vakasarudza vanhu vaine chiwimbo chokuti wose vane chinangwa chekusimudzira magariro ewanhu. Saka ngazviitike sekudaro, isu tinokorokotedza makanselers ose kuti aiwa mauya, Harare ndeyedu tose, ngatishande tiri pamwe chete, ngatiitei misangano mukati menharaunda dzinogara veruzhinji, taurai nevagari. Musagadzire budget muri mega muchiita sekunge muri kugadzira rekumba kwenyu, asi muchiziva kuti pakugadzirwa kwebudget muri kuita chinhu chichada kubhadharwa nevagari. Uye maworkshops ekuenda kunze kweguta ngaambomiswe, tione kanzuru ichishanda iri mukati meguta reHarare. Wasimudzirewo maholes edu mazhinji acho ane macheya akapwanyika, mawindo akapwanyika, pendi hapachina, nguva yekunaya, drainage system iri kuda kugadziriswa. Izvi zvose zvinogonekwa chete kana wakaita tsika yekushandira pamwe chete.
Zvimwe zvaiitwa namakanzura akabva aya zvamusingadi kuona zvichiitwa, zvikuru sei maererano nekupinzwa mabasa kwevanhu, ndezvipi vashumba?
Tinoda kukurudzira kuti kanzuro ngairege kuti kana wangofunga kuti wari kuda kufadza wanhu wakavatsigira wemumapolitical parties mavo, ngavarege tsika yekungorekruta vachizadza vanhu mukanzuro. Ivo pari zvino vari kutotambudzika kubhadhara mari dzemasalaries nemaallowance evashandi. Tinoziva kuti waane mwedzi miri yavanenge vachidurikidzana vasingagoni kubhadhara, vamwe vombobhadharwa musi wechishanu, vamwe vosara vasina kubhadharwa. Zvinoreva kuti pakufamba kwenguva washandi ava vanenge vasisina yatinoti motivation yekushanda. Saka vashandi ngatimboshande nevaripo. Tinoziva kuti kanzuro yakaemploya vanhu vakawanda kudarika zvinokwanisa kubhadharwa nevagari. Kanzuro inofanirwa kushanda ichiterera zvido zvevanhu, kwete kuti huori hunotekeshera, kuti mawetlands edu anodisapia, anonge achiwakwa dzimba.
Sei muchidaro vashumba, chii chamuri kuona?
Maservice station azara mumigwagwa yose yemuHarare, mazara maservice station, manzvimbo dzatinoti marecreational facilities torwa zvose. Mukaenda even mukuwadzana chaimo paground raiitirwa misangano rekuti vanhu vanotorana mapicture vachienda vachinogarawo pasi pemiti vachitaura nyaya vachitandara. Ground iroro iko zvino pamberi pelibrary yekukuwadzana 4. Paiswa mafenzi zvinoratidza kuti makanselers ange aripo. Isu tinotoda kuti aferefetwe kuti zvakambofamba sei kuti nzvimbo dzose dzemukuwadzana zhinji zaka fenzwa, ziri kuwakwa, ipaiswa ma service station, even mukafamba na Highland Road. Tinoona kuti nzvimbo iyi yaiyewe dzakare. Asi iko zvino yangowe pekuti munhu ari kuwaka papa, apa ni apa, paita kapaki, paita castle, patorineka business gari kuitwa. Zvinhu zvacho zvisingambofambi zvine gwara rakaswatuka. Saka tiri kutarisira kuti ngapawe nekanzuru yakadzikama, kanzuru inoteerera vagari, kanzuru inoita zvido zvevagari. Ipapo neHarare Residence Trust tichawirirana. Asi vakaenderera mberi vachida zvehori wavo, vachida zvavo zvekuti vanoda kuita zvekokasi yekuti vanobvumirana umbavha. Isu tichagara takavatarisa kuona kuti vari kushanda nemazvo here. Kana vakasateerera, tichagara tichinetsana navo, tichibuditsa pachena zvakaipa zvavanoita. Asi pavanenge vagona, tinovawandudza tichirongawo misangano yekuti iwawe neruzivo, nekuti tiri kutarisira kuti makadzelazi ari apinda achave ari emhando iri nani kudarika wakabuda.
Mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Muzvare Brooke Black Jackson ane makore makumi maviri nerimwe akakunda dzimwe tsvarakadenga gumi neimwe mumakwikwi ekusarudza achamirira Zimbabwe kumakundano ekutsvaga tsvarakadenga yakapfuura vamwe vose pasi pano yeMiss Universe achaitwa muna Mbudzi gore rino. MuNewZimbabwe.com mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga pamwe nevamwe mumauto vanonzi havasi kufara nevanhu vakasarudzwa kuva nhengo dzedare remakurukota ehurumende, vachiti vamunangagwa vakasarudza madzisawira avo vakasiya madzisawira avaChiwenga. MuNewsday mune nyaya inoti pava nekutyiwa kuti chirwere checholera chichapararira zvine mutsindo muguta reHarare pamusoro pekushayikwa kwemvura, izvo zvave kukonzera kuti hama dzevarwere muchipatara cheSali Mugabe Central Hospital vauye nemvura yevarwere vavo. MuNewsday makare zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zvakabatana nemasangano anorwira kodzero dzevanhu akasiyana-siyana akasvitsa gwaro ravo kumukuru wehurumende yeBritain vaRishi Sunak. Gwaro iri rinonyunyuta pamusoro pemabatirwo akaitwa sarudzo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe. Mapurisa eBulawayo City Council nezuro akapinda muguta achibata nekusunga vanotengesa zvinhu vasina magwaro uye vachivatorera zvavaitengesa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Iwo vamunangagwa,
zvino kana vakati zvinhu zvese mukati menyika vaakuita zvinenge zvokutonga zvenharo zviya zviya, nekuti iko zvino kana vanhu vakada kuti vabvunze vanosungwa, vakada kuti varatidzire vanosungwa. Hakuna kana munhu anobvumira kuti aite chimwe chinhu. Iko zvino pavakanga vachikambena vaiti mahwindi for ED, makorokoza for ED, mateachers for ED, but chaakunetsa iko zvino maticha vachatanga kusangana nenhamo. Iwo waiti for ED wacho muchaona kuti ndo vachatanga kuchema mari futi. Hakuna mari inomboya chingonzi ndee maticha for ED. Mahwindi chaiwo chaiwo takanga tichitaura isusu kuti zvamuri kuita izvi muchachema maireshoni akapera, vachifungidza kuti kunyengerera kuti vadini vaningirini. Iko zvino ndo vaakudzingwa murodhi, mota dzaakusungwa, makorokoza chaiwo aakusungwa, vanhu kuvataurira vanga vasinganzwi vakomana vechidika, vakomana kumamisha kunovabereka kuti no zvamurita zvisiri izvozvo vanga vasinganzwa. Saka iko zvine zvimanje izvo ngavachizvigona manje, ngavachipedza nyaya dzacho, ngavadzisikunda, because ndo vaizvida kumamisha uku vada kuti uvataurire vanga vasinganzwa.
Mashava ndiye unonzi munhu chaiye, ndiye chaiye chaiye munhu, ndiye munhu pana vamwe vanhu asingaasi kutaura. Ngavatoregwe vanhu veZANUPF ava tione chinovhairisa kuti chii, vakaure. Basa ndoro kungosunga vanhu veTripleC, chavanosungigwa hapana. Imi munoti zvendimumakahwina munguramba muchingoshungurudza vanhu. Handidi kusunga vanhu kuona kuti hamuna kuhwina, munotya kuti vanhu vanokupandukirai. Asa zvino zvazvobetsera vanhu vanopanduka nechekare. Vanhu vari kudopanduka. Mukatara zvakaitika kuBF zviya. Iwo nini yamahighlights awo. Hakuna munhu wapanduka munyika. Mashava, you are right. 100%. Thank you, Mr. Mashava. Very good. You are very right. You are correct.
Magadi pa Studio 7. Starangu nonzi Jason Daniel. Ine ndiri kutsvagawo hama dzamai vangu anonzi kuda kwashe Rubaya nasara Rubaya kana pana anovazivawo vanhu ivavo kana kuti ivo kana vakateerera ngavandifonerewo kana kungondibhipa chete panhamba dzangu dzinoti 0716 78 1276 0716 78 1276. Inini ndiri mwana waChristina Rubaya. Ndinonzi Jason Daniel. Vanhu vandiri kutsvaga vaigara kunonzi kwaBamala. Kuna Munyatu ndokwavaigara, saka napana akateererawo. Kana kuti anovaziva ngaandibatsirewo. Tatenda.
Makadi vashamarari veStudio 7. Makadi henyu mose vana mukoma hwande. Nini ndinofara muri kutaura nababa Ana akaporona babotswana. Ini ndine mubvunzo. Mubvunzo wandinawo handisi kutaura hangu zvakawanda. Mapasta nemachechi ese ari muZimbabwe. Ndiri kutaura kuti ndikuti vanhu ava vese mapasta ese nemabhishopi vari kukundikana here kunamatira nyika yeZimbabwe kuti ive nerugare. Vana veZimbabwe vagare zvakanaka. Ndibvunzirewo kuvakuru vemasangano kana kuti vakuru vafundisi vechechi dzekuZimbabwe. Kuti vari kutadza here kunaka matira wonyika yeZimbabwe iwe nerugare. Tigare zvakanaka vanhu veZimbabwe. Tatenda hangu.
Mangwanani paStudio, mamuka sei. Ndoda kungopawo yambiro kuvana veZimbabwe vese vachateerera audio yangu. Tisaita mistake yatakaita last time. Kana dzotungana dzemudanga dzisapindira, dzisashandisiwa kana dzemudanga dzaakutungana, siyai dzitungane dzakadaro. Tangwara iko zvino hatichadi kushandisiwa zvatakaitwa gore riya. Shandisiwa navanhu ivavanhu ndinoziva kuti mabhuru anorovana manje. So ndiri kuona akapimirana mabhuru, saka kana dzaakugwa dzemudanga siyai dzakadero, musapindira dzakai zvibayani, musashandisiwa nevanhu ava. Tatenda.
Urwoko washunyawarwa makati nezvenyu maZimbabwe. Nyika yedu yavabhasikiti ratizirai ukurinorukwa ukurinorudunuka. Hapana kwatinoenda, hapana kwatinoenda. Tongokurudzirai vanovhotere ZANU kuti mungoramba makabata pamakabata ipapo, asi muchatorwa nemvura. Nokuti budutu guru riri kuuya iri, dutu riri kuuya muchenjere. Vakomana ngwaraivo, onai zviri kuitika izvi, vari kupinzana pachavo. Imi munongozoita vana tinhadzirwe, morwisaniswa sezvimbwanana. Vanoguta ndevanoguta, asi aiona Munangagwa nemhuri yake ndivo ari kuguta. Vamwe mese hapana kwamuri kuenda, muri munhamo, nhamo dzega dzega.
Hey, makadiko paStudio apo. Waiva tinotenda nenyusi dzamunotipa. Tikati iye zvino vanhu vaitwa hostage nemunhu mumwe chete nefamiri yake, zvinorevei izvozvo? Asi tinoda kutenda masoja nekuvhota kwamakaita muchivhotera TCC zvisine mapurisa. Aiwa, tinokutendai chaizvo. Asi kana tingaitwa hostage nemunhu wani nevana vake, ochiiswa mwana wake kuti ndiye akuiswa mukuru wekumauto, aiwa, isusu taramba. Totenda paStudio nenews dzenyu. Asi tatingochemawo kuti mauto ka kandimika. Zvino hamungaitirwe hostage kane munhu mumwe chete nevana vake. Tafara tichiona vanhu vakawanda veZANU mayuta achichema. Aiwa, tinozvikudza izvozvo. Tinotenda nenyusi dzamunotipa vachichema kuti Mugabe akanga ari nani. Aiwa, tazviona. Aiwa, tozvitenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Uwandu hwevanhu vari kubata chirwere cheCovid-19 muAmerica hunonzi huri kukwira pamwe nevanhu vari kupinda muzvipatara pamusoro pechirwere ichi. Pari zvino vanhu vanoita zviuru gumi nezviviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 12,059 vari kupinda muzvipatara zuva nezuva pamusoro pecovid-19. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga kuti tunze mamiriro akaita chirwere ichi muAmerica.
Pahwande chandinga taura ndechekuti COVID-19 chirwere chichiri kuonekwa muzvipatara uye mudzimba chasiyana nepachakatanga munana 2020 pachinhambo chokuti iye zvinezvi tava nemavaccines kana kuti nhomba dzokuti vanhu vabayiwe. Chiri kuitika ndechekuti COVID-19 chiri kudzidza kuti long term ichafamba sei, asi zvatinoziva iye zvino ndezvekuti it seems like kana vanhu vabata chirwere kana kuti vabayiwa nhomba, immunity yavo inodzikira after a few months. Saka iye zvine zvikuru kukurudzirwa nevanhu veCenters for Disease Control kuti kana usina kubayiwa nhomba yeCovid-19 in the last 2 months, bayiwa booster.
Mabooster awa anobatsira papi uye anobatsira sei, Dr. Ranga?
Maboosters aya enhomba anoita kuti uve neimmunity for the winter, because hatinoona kwava kunotonhora vanhu vakati wandei vachawedzera kubatwa COVID-19. Manumbers iye zvino akati kwirei nokuti vanhu vanenge vari kusangana out there vachicelebrata kuri kudziya, but vanhu vari kusangana, mhuri dziri kusangana, saka chirwere chinokwanisa kupararira that way.
COVID iripo iyi yakafanana necovid yekutanga here kana kuti dzakasiyana, uye iri kubatwa sei nana chiremba?
Zviri kuitika vahwande ndezvekuti COVID yagara ine mavariants tinoti inenge ichiita yatinoti adaptation kana kuti kuchinja ruvara, but ichingova iyo chii virus imwe chete iyoyo. Sezvatinoziva kune mavariants akaita sana Delta, kwoita South African variant, kwoita vana Alpha akati wandei anga ari kuitwa. Iye zvino izvi what we expect ndezvokuti iyoyi COVID-19 icharamba ichichinja ruvara ichiita mamwe mavariants, asi zvandinonzwisisa ndezvekuti veCDC vakaapruva ivo nhomba dzinoita kuti dziite accommodate mavariants anenge ari kumuka. Saka makambanis akaita sana Pfizer ari kugadzira mavaccine anenge ari kuaccommodata mavariants anenge ari kubuda matsva. But in terms of kuti inodetectwa sei, is still the same methods in terms of my symptoms. Achakangofanana mostly kukosora, kuzarirwa, matinoti marespiratory symptoms. Asi chatiri kuona ndechekuti since munhu wese ane some kind of immunity kana kuti maantibodies mumuviri anorwisa utachiwana hwecovid-19, vanhu havasi kunyanya kurwara zvakanyanya vazhinji. Asi pane vachinongorwarawo zvataiona patanga COVID-19 vanenge vari very sick, vamwe vachinida kuenda pamalife support kana mumaventilator, vamwe vachirasikirwa neupenyu.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe iri kusvibisa zita rayo nekungosunga-sunga zvenhando zvemapato anopikisa. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica neCanada zviri kuronga kuratidzira kukuru kuUnited Nations muNew York nemusi wemugovera. Sangano reHarare Residents Trust rinoti richaramba rakatarisisa makanzura matsva kuti asaita zvaiitwa nemakanzura achangobuda mukanzuro yeHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana tichikupai zvedzimwe nhau. Ndokusiyai murumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.